kazinji kana mitengo yezvinhu kana mbaichita chamuramba mburu munyika vanhu vanoenda kunotenga kubotswa naMozambique South Africa uye mazuva ano vakavanda vari kuenda kuzambia uko kune upfumi hwagadzikana kupa zvakagadzwa vaikainde ichirema semutungamiri muzvare Margaret Mashaya Mombe vanogara muguta replantree vaudza Studio 7 kuti vave kunotenga kunze sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ichikwira izvo zvinoita kuti vanhuwo zvavo vatadze kuwana kana zvekudya.
Tinenge tichidawo kuti titengese tichibatsirawo mhuri dzedu dzikwanise kuwanawo maschool fees nekudya zvakakwana.
Vanoti vanotenga zvinhu zvavo kupera kwemwedzi wega wega muguta reFrancis Town iro riri chinhambwe chemakiromita asingadariki zana kubva muPlumtree. Vanotiwo nekuda kwekudzikira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 kuenda kubotswana kwave nyore. Mumwe anoona kuti zvakamurerukira kutenga mubotswana ndiamai Cecilia Muzane Namo avo vanoti vanotenga zvinhu zvakafanana nemafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa, majarini uye mukaka wehupfu nezvimwewo kana pagore.
Kufamba kwedu kwasununguka kupinda mubotswana nekubuda nekuda kwemutemo yakachinja
nekumbobviswa kwakaitwa mitero yekupinzwa zvinhu muZimbabwe nehurumende. Vati kutenga kunze kuri nani sezvo mitengo yezvinhu misoro yakaderera muBotswana.
Iya, zvinotibatsira nekuti dzimwe nguva zvinhu zvatinenge tatenga nemutengo wainge uchitaurwa pabhodha zvaitiremera mabhizinesi edu anga asingafambi mune zvakanaka.
Muna Chivabvu, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakabvisa mitero pane zvimwe zvinhu zvinotengeswa kunze mushure mekunge vanogadzira zvinhu munyika varamba kudzikisa mitengo. Zvakanzi zvinokwanisa kupinzwa pasina mutero zvinosanganisira mafuta ekubikisa, upfu, mushongo wemazino, sipo yekugezesa, mupunga nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi munyadzi dzeupfumi dziri kuyambira kuti danho iri rinogonawo kupa kuti makambani emunyika avhare nekugumura vashandi. Studio 7 yaita onguro yayo yaratidza kuti chigubhu chemarita maviri chemazuva Orange Crush chiri kutengeswa nedhora rimwe chete nemasendi makumi mashanu muzvitoro zvebotswana, asi muZimbabwe chinwa ichi chiri kutengwa nemadhora matatu ekuamerica. Chigubhu chemarita maviri chemafuta ekubikisa chiri kutengeswa nemadhora matatu nemasendi maviri ekuamerica muzvitoro zvekubotswana, asi munyika chiri kuita madhora mana nemasendi masere ekuamerica. Nyanzvi munyadzi upfumi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi pachikoro cheGaborone University College of Law and Professional Studies saTomas Mzavazi vati Zimbabwe nyika inodhura zvinhu nokuda kwemambiriro eupfumi hwayo hwakaita manyama ambire nerongo.
Nao hombe iri pokoma Zimbabwe vachibva kumusha vachiya kuzotenga muFrancis Town vanotarisa quality yegrocer riri kumusha kuZimbabwe negrocer riri kuno kuBotswana Francis Town, so vanoona reBotswana riri rebit quality than riri kuZimbabwe. Even if macaroni ari kuZimbabwe naari kuno kuBotswana it's a different, zvekuti ivo vanoprefera chi, even rice vanoprefera rice re from Francis Town. That is the issue inaita kuti maZimbabwens vauya from Zimbabwe to Francis Town.
VaMuzavadzi vati kugarira mapanza kwevarimi vemuZimbabwe uye hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia zvava kupa kuti Zimbabwe ikundikane kuwana chikafu chakakwana.
Vanhu vari kuprefera kutobuda outside vachinotsvaga grocery vachidzoka munyika. Of which grocery rinenge ririmo munyika richigadzirwa munyika, but harisiriro ravari kuda, ravanoziva from the beginning iri Zimbabwe.
Vana muzvina bhizinesi vekubotswana vari kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichaenda kunyika isezvo kuSouth Africa kunoenda vakawanda kwave nedambudziko guru rekushaikwa kwemagetsi ropa kuti vanhu vapedze mazuva akawanda vakamirira kubatsirwa paBay Bridge Border Post. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Stingray Madondongo.